mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 27 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu nchurumba chedu chanasi. Ini ndini tanono kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri 2512. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoshora hurumende dzichiti haina kugara yataurira vanhu chokwadi pamusoro pecoronavirus kubva pekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika huri kuramba huchikwira zvakanyanya, zvinoratidza kuti chirwere ichi chakomba munyika. Nezuro pavanhu makumi manomwe nevasere 78 vakabatwa nechirwere ichi, makumi manomwe nevana 74 vakabatwa nacho munyika. Vamwe vana vakabatwa nacho mushure mokudzoka kubva kuSouth Africa. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vasvika pazviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri 2512. Vanhu vashaya nechirwere ichi vachiri makumi matatu nevana 34. Vapora pari zvino vasvika mazana mashanu negumi nevasere 518. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru zana zvine gumi nevapfumbamwe, kana kuti 119,000. Kupararira kwecoronavirus kwapa kuti hurumende ishandise mauto nemapurisa kuona kuti vanhu vagara mudzimba panguva dziri pakati pa6 mangwanani kusvika 6 manheru. Asi vanopikisa vanoti izvi zviri kuitwa nekuti hurumende iri kutya kuti vanhu vanozoratidzira musi wa31 chikunguru. Mumisha yevazhinji zvekuti vanhu vagari mudzimba zvinenge zviri kunetsa, sezvo vanhu vanoti vari kubuda vachiedza kutsvagira mhuri dzavo chikafu, sematauriro akaitwa naAmai Ratidzo Mufanichiya, mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association kudunhu rechitungwiza, uko mapurisa akapfuura gumbo remumwe anotengesa mumigwagwa vatina shozharara vakakuvara zvakaipisisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Pari yati kutaura iregistration chete kungoti council iri kuacknowledgea kuti you want to operate at a certain place. Then from there kana machinge mazo allocatewa that space mune makuzobhadhara mareds, zvakudhipenda nekuti uri kuita basa rei, iflea market here, chiita zvevending here zvemadomasi. But iyo 10 iyo kungobhadhara kuti unzi wapinda mudatabase revanhu vari pawaiting list rekuti vaallocaterwe maworkspaces. Ndopane nyaya yacho.
Asi tiri kuona kuti munharaunda dzakasiyana-siyana zvikuru munogara veruzhinji vari kubatwa nechirwere ichi vanenge vari kuti wandei. Saka vanhu vanga vambomira here kutengesa posa apa panga pachinzi nehurumende iri kumbogadzirisa zvinhu, kana kuti vanga vachienderera mberi nebasa ravo?
Vanhu vari kutengesa munharaunda iyaiya maregulations akazviswa anofunga isi last week but one. But all along during the lockdown vanhu vanga vari kungotengesa, zvekuti munhu ari kunida a survival practice yaangaiti kuti akwanise kuchengeta mhuri yake, because lockdown yedu yatora too long isina kupera. Saka ni vanhu vanga vakungoita zvavari kuita, ende mukuita kwavo ikoko vachinoitana nemapurisa nemasoja, vamwe vachisungwa, vamwe vachitorerwa zvinhu. Ndopaya patakazoona mukomana uya akupfurwa futi gumbo. Saka ndomararamira kuti vanhu vari muZimbabwe ufuchi mpovati yato wedzira ende hanga wanu waru kukwara ninzara tovati yata futi ma-gender based violences anyanya kuwanda kusika na mba musina chikafu wanu masiri kuhira na mumba kune tia umirisho ngei muzimba inu wanda stereki saka sicho shena atina ya kaoma
ko chinchiru kupa kuti zvinhu zvinyanyo ome kudai
kuzi wanu waka mbingi waini upi kutu wacha piwa relief ye lockdown relief ne hurumende vanhu vakanyoresa mazita but until now handisandawa nomo munhu ari kunzi akabenefita from that program saka zvakufosa munhu kuti breach ma lockdown regulations social distancing vanhu vakungoendawo pamusika vachinotengesa until you see saka it's a challenge sure it's a challenge amen zvakungodawo mwari kupindira
amai ratidzo mufane chiya mutungamiri wesangano rezimbabwe chamber of informal economy association kudunhu rechitungwiza vange vari parunhare kuchitungwiza kwekare nablessing zulu westudio 7 ko kumamisha zvinhu zvakambirawo sei blessing abatawo madzibaba godfrey chidau karembera vekuguru vesouth kumount darwin
chiwere tiri kuchinzwisisa mukoma blessing zvodo kana patinobuda opa dzimba tichienda kumashops sesi kumamisha kunokukashoma kuenda kana kumapoints kumagrowth points kwatinoenda tinoswera hedu tichiita mabasa edu epamba temahuni kuita basa reswere pamba tinotoita so akashoma kuti ndizopfeka hangu maski ndiri pamba pangu ndichiita basa rangu repamba but kana taakubudawo kuenda kumashops kana kuendawo kunenge kwakaungana vanhu tiri kuzvitedzera chaizvo mitemo yacho yecovid iyoyo tiri kuzvitedzera chaizvo zvakanyanyisa totopfekawo mamaski iwayo tifunga hapana pangambofambi munhu asina kupfeka masiki iwo mutemo uchitaura kuti ngatipfekei mamaski tiri kuzvitenda tiri kuzvikurudzirawo izvozvo zvimwe zvokupfeka mamaski
saka ruzivo rwekuti mungadzivirira sei covid-19 muri kurwana kubvi chaizvo
tinozvinzwawo kubva kuhealth ikoko kuvashandi vehealth uyezve nepa ZBC apo vanenge vachimbotaurawo vachidzidzisa nemaadvhita anenge vachiita ndodzidzo yatiri kuwana pati kuwana vanofamba chevo zvokusimbisa chaizvozvo hakuna tikungonzwawo pamedia ipapo apa ndo patinenge tichingoteerera kuti o zvinodai tinodai so geza maoko kunenge kuchidiwa kusanitaiza pamwe nokugara wakapfeka mamasiki kana uchienda pane nzvimbo dzine vanhu vakawanda
iko kwamuri kuguru vesouth uku munokwanisawo kubata here studio 7 zvakanaka
ndiyo nhepfenyuro yaade kukurumbira kuno kumamisha ndo nhepfenyuro inotaura chokwadi ende yaakutofarirwa nevanhu vakawanda zvokutoti kune vanhu vasina kana maredhiyo munongoziva kuno kumamisha tichiita kasarira unotoona vanhu vakatoungana pane mumwe musha vachiteerera studio 7 news dzekuseri 6 o'clock 7 dzemanherudzedzi aivo vanhu vari kuteerera vanhu vari kufarira zvokutoti vanatozoziva news dzechokwadi news dzine ramangwana tinatoona kuti zvakarongeka hazvedu zvezbc kuno kumusha izvi hapana kana chokwadi chenge chitombotaurwa kana so vanhu vaapengenuka vanhu vaakuziva vanhu vaakutoziva kuti taiwa news dzechokwadi inews dzatinonzwa pastudio 7 so vazhinji vaakufarira ndokunyepere mukoma blessing muri kufarira basa ramunobataka muri kutofarirwa zvisingaite kuno ende haiwa studio 7 ndo news dzataakutoteerera kuno kumaruzevha hatichamboteerera zbc isu vazhinji vacho vashomawo he vavanoteerera havo zvezbc vachizvikurudzirawo but vazhinji vaakutoteerera studio 7
madzibaba godfrey chidau karembera vekuguru vesouth kumount darwin vange vari parunhare nablessing zulu zvichakadaro africa centers for disease control and prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere ane makumi matatu 830,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muafrica vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi maviri nevatatu 17,523 vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nevashanu 485,000 uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nematanhatu 16,000,000 Johns Hopkins University yomuamerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muamerica ndimwe mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni mana vanhu vafa nechirwere ichi muamerica vadarika zviuru zana nemakumi mana nezvitanhatu 146,000 pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zvikuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitanhatu 646,000 vapora vachidarika mamiriyoni mapfumbamwe nezvikuru mazana maviri kana kuti 9.2 million. Vanhu vari kubatwa neutachiona hwecoronavirus munyika vari kuwanda zuva nezuva. Vari kufa nechirwere ichi vari kuwandavo. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dziri kushora hurumende dzichiti kubva pekutanga hurumende haina kugara yabudira vanhu pachena pamusoro pechirwere ichi. Umwe wenyanzvi idzi muzvinafundo Elliot Masocha veDivry University vanoti zviri pachena kuti vazhinji mumaruwa havasi kuziva zvakakwana pamusoro pechirwere ichi uye hurumende inofanira kubatsira vanhu zvakanyanya kuti vakwanise kuteedzera mitemo yokurwisana nechirwere ichi. Tichienda pamhepo, gurukota rezvokubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Muzvinafundo Masocha vanoti kukunda chirwere ichi ndiko kuchapa mukana wekuti zvehupfumi zvikwanise kufambiswa zvakanaka.
Mabonero atinoita ndokuti kubvira pakutanga hurumende yeZimbabwe haina kukwanisa kubudira vanhu pachena noruzivo rwokuti chirwere checoronavirus ichi chinowanikwa sei zvekare chakaipa zvakadini. Vanhu vazhinji vatinoona vamwe vatinotaura navo nokunzwa vatitaura havatombozivi zvitaracha. Saka mabonero andiri kuita ndokuti hurumende kutadza kwairi kuita kubudira vanhu pachena nokuudza vanhu kuti chirwere ichi chinotapuriranwa sei zvekare chakaipa sei kuvanhu vakati nevakati kana kuti ndachengetedzana sei kuti chirwere ichi zvatichangogara nacho kusvika kwazowanikwa mushonga vanhu vangaita zvipi. Zvose izvozvo zvinozoita zvipinde kunyaya dzoupfumi hwenyika.
Hurumende yasimbisa zvekare mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba kuitira kurwisana nechirwere checovid-19. Munoti nazvo?
Malockdown ari kuitwa nehurumende iyozve hurumende imwe cheteyo iri yeri kuti atiri kupa vanhu kana maticha mari dzinongokwanisa chete kudzitenge kana dziri pamakadhi dzamaus dollars navaya vaya vari pamujandigere. Zvekare takanzwa zviro pano kuti havachapa vanhu vavasvika 1,300,000 Zimbabwe dora inovayo 5 US dollars pamwedzi. Vanozokwanisa kutenga sei kana vasingakwanisi kuinda kumaguta kana zvitoro zvikuru zvinokwanisa kuti vakwanise kutenga vachikwenya makadhi avo iwavo? Dai kuri kuti hurumende yangopa vanhu ivavo vainopa maus dollar maticha vemapenshen ava iri keshi yavanokwanisa kutenga naye kana kumaruseva ikoko kwavari. Nokuti katarisa isu tinoona kuti vanhu vazhinji vomuzimbabwe kubvira maticha seo ari kumaruseva kwavasingakwanisi kuti vange zvine zvina malockdown vakwanise kuinda kumaguta kunoshandisa mari yavakapiwa iyoyo. Saka zvinoita upfumi hwenyika ndohwokuti kana kufamba kunoita vanhu kukadziviswa upfumi hahungabudiriri. Zvinochoita kuti upfumi hubudirire nyika dzose dzapasi rose ndozvokuti hurumende ikwanise kudzivirira chirwere checoronavirus kuti chisawanda muvanhu.
Munoti nezveupfumi hwenyika uye zviri kubatwa sei nezviri kuitika?
Makonsuma iwayo kutenda kunoita vanhu ndo kunoita kuti upfumi hubudirire. Saka ngatidzidzise vanhu kuti torarama sei nechirwere ichi chiriko izvozvo mazuvano, asi tichingotenga tichikwanisa kufamba uko nouko. Zviri kuitika zvokuti vanhu vanoda kudemonstrata kupera kwomwedzi uno vari kuti tinoenderera mberi chete inyaya izvo inozobva kuhurumende. Hurumende hainonge yakadzidzisa vanhu kuti aiwa mufanire kuungana, mukaungana zvakati zvakati zviro zvokonzera kuti chirwere chipararidze. Kana kuti kana muchida kuungana, unganai mune mamaski, unganai muchiita zvakati, unganai mwari apo muchema zvichemo zvenyu.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. kutarisa zviruma pepa nawo anasi. Kroniko mune nyaya inoti urumende ya uza mapurisa kuti vatore motikari dziri kushandiswa kutyora mitemo yokurwisana nechirwere cheCovid-19 uye kuti vatyairi vadzo vasungwe. Kroniko rekare rinoti chipatara cheUnited Bulawayo Hospitals chakagamuchira varwere vane COVID-19 vanopfuura zana pakamirirwa kuti pavanofanirwa kurapwa vari papere kugadziriswa. Daily News rine nyaya inoti gurukota rezvemasimba emoto vaFortune Chassis vanoti vaziviswa pamusoro pedzimwe mhosva dzeuori mukambani yeZesa Holdings asi dzichinzi dzakanangana nasachigara wekambani iyi Dr. Sijin Gata. VaChassis vati hurumende ichaferefeta nyaya iyi. Herald rinoti mapurisa pamaroadblock achatanga kubvunza vanhu kuti vavaratidze magwaro emvumo yekuenda kubasa akasainwa nemukuru wekambani yavanoshandira kana kuti chief executive officer anoratidza kuti basa ravo ebasa rinokosha. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadi makadiko vashamarere ve Studio 7. Ini ndonzi baba mumu ndiri paDurban. Chinondinetsa apa hurumende iri kutonga iyi inoti haikwanise kubetsera vanhu paCovid-19 apa. Asi panguva yemakampeini chikafu chinobuda chekupa vanhu vanokampeina. Asi ava vari kudambudzika panguva ino yava kwanise kuwana chikafu ichocho. Zvinomborevei.
Kwazuva vashamarere ve Studio 7. Tinokutenda zvikuru kwazvo nebasa ramuri kuita. Asi ini chandinoda kukurudzira vanhu, ngatisimbei musi wa31 uye taifanira kuti vari kunze kwenyika vari kuna South Africa, Botswana, tiende kumaembasi edu ikoko. Taenda kumaembasi kwedu tonodemonstrata tiri ipapo pamaembasi ipapo tichiramba kuti atidi maembasi ese ngaavharwe. Maembasi yese ngaavharwe kusvika paita utongi hune jekerere, kusvika uori hwapera munyika yeZimbabwe. Maembasi ngaavharwe, vanhu veZanu PF ngavadzoke kumba. Vanotonga vari kuza kumba musha kweZanu PF, kune Zanu PF.
Makadii pano paStudio 7, makadii mose anotiva Studio 7. Kuona mukoma jonga mukwanisi here kuburitsawo zviri kuitwa nokunyangambe vavo vari kupiswa misha yavo. Vanhu vatambura vari kusvitsa zvichema zvavo kumapurisa masabhuku but hapana ari kumbotora action. Hamugone here kuvabatsirawo vanhu ava? Haiwa zvokurwadza, kushungurudzwa uri munyika yako. Haiwa kuburitsaiwo izvi muzivise mumwe noumwe ari muZimbabwe kuti ndozviri kuitika. Vanhu vatambura taisai mwana uri kupiswa misha. Haiwa ndinotenda mukuvatiri weseZimbabwe, ndinotenda. Zita rangu nonzi Chinyasitoda Dheka.
Makadi henyu mose vashamarari nevatsigiri veStudio 7. Ini ndoda kumbotaurawo maomero aita zvinhu mukati menyika yedu yeZimbabwe. Veduwe munhu wese pari zvino ave kunonga zvose nemuromo nepamusaka pekorapsheni yapinda mukati menyika yedu. Iko zvinezvi kana mari dzakanzi dzichapiwa vanhu nguva ino yeCovid hapana kana mumwe chete aiwana, asi mari dziri kutonzi dzakatobuda kare kare. Makatarisa mari dziri kupiwa masivhu 7 dzedu anosanganisa masoja, mapurisa, madokta, manesi, maticha vari kupiwa tumari nzungu chaidzo. Iko zvinezvi vakapiwa $75, mari iyo haizi kutoreka. Ndokuti hatibata nemusi wa31 tende tese tinogadzirisa uori wapinda mukati menyika, tinodemonstrata tiri pamwe chete. Ngapasawana umwe anoti regai ndirove umwe. Kana uri musoja kana uri mupurisa usawaniko uchirova mumwe, hatibatsirane tigadzirise nyika. Ndatenda.
Mamuka sei. Chimwe zvechikundirwadza ndechekuti tarirai moyo minyika medu makesizi emavhairasi yecoronavhairasi angakadzika chaizvo chaizvo. Chakusakatsa kuti makesizi evhairasi akwire taisamuonei kusimagura kuri kuita vanhu mabhodhi. Ei, wari kutora mitumbi yevanhu vanenge vakafa kuno kuSouth Africa woenda naye kuZimbabwe. Wosangana nemagroceries. Munondudza kuti munhu anenge afa necoronavirus wotora mutumbi wake omwisa woutakura woenda nawo. Then wasvika kumusha kwacho mabatirwo acho zvinhu zvichiitwa zvacho ndosaka chirwere chakupararira. Chirwere chingatadzi kukwira zvakanyanya une masema akuru achikuita kumusha pamusana pozviitike izvi. Because munhu anenge afa necorona haatakurwi matakurwo avari kuita iwo.
Magadi vashamarari vedu vestudio 7 ndinoitawo Rashid Ndlovu ndiri paRustenburg apa ndinoda kungoti nditaure hangu pamusoro pezviri kuitwa nevanhu vezanup f vari kuona sokunge vanhu vasingafungi sokunge vanhu vasina njere vose kana vachiti hanzi kuratidzira kunotyora mitemo yelockdown gore rapera 2019 vanhu vakaratidzira muna January vakarakashwa kusina lockdown iye zvino vakuvanda nenyaya yelockdown vagara ivo pachavo kuti vanhu vademonstrate havadi ngavangotaura kuti hatidi varege kuhwanda nomumwe because vari kuhwanda nomumwe kavachitaura nyaya yelockdown lockdown yatanga VCA muna March nguva dzese vaingodzinyisa vanhu kudemonstrata every time vanhu vachida kudemonstrata vanobata vachirova saka ngavarege kuda kutinyepera isinongodemonstrata kana zvichiita kana vanhu vakaramba vakasungana ngatirambei takasungana vana vezimbabwe tigadzirise nyika yedu sezvakaita vanhu vekumalawi kwete kuvhundusirwa nenyaya yelockdown lockdown haina zvainomboshanda ende haisi yavangavanda nayo because kubva havasati vambobvumira vanhu kudemonstrata unless varivo vanenge vachida kudemonstrata vanoita zvavanoda vakapedza mazuva akawanda vari pamuzinda weamerica vachiti hanzi tiri kudemonstrata nokuda kwemasanction but ivo kana vamwe vachida kudemonstrata havadi kuti vanhu vadhemonstrate saka ngavarege kuona vanhu sevasingafungi vanhu vese vanofunga atenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica ukama pakati peamerica nechina huri kuramba huchidzikira america yakazivisa china kuti ivhare muzinda wayo muguta rehouston mudunhu retexas ichiti vasori vechina vari kuba ruzivo rwezveupfumi china yakapindurawo zvakaitwa neamerica ichiudza america kuti inofanirwa kuvhara muzinda wayo uri muguta rechengdo izvo zvakawedzera kushaurirana kwenyika mbiri idzi idzo dzagara dzichinetsana pamusoro pekutengeserana kwadzo uye pamusoro pavatrump vanoshora china vachiti yakatadza kumisa coronavirus munyika mayo izvo zvakaunza chirwere ichi kunyika zhinji pasi pose vanodzidzisa zvekudzidzisana kwenyika pacalifornia state university kuchico mucalifornia dr angela gapa vanoti kusawirana kwenyika mbiri idzi kwakagara kuripo kwenguva refu zvekuti hazvisiri nyore kuti vaonerane nenzira imwe chete
america nechina inyika dzikuru dzinonzi masuperpowers zvichireva kuti muinternational system ndidzo nyika mbiri dzine economic power nemilitary power yakanyanya kudarika dzimwe nyika pasi rose zvichidaro nyika mbiri idzi dzinokompita zvese militarily economically diplomatically, socially, culturally. Nekuti nyika dzine matradition akasiyana. America inofollow a Western tradition, whereas China inofollow a Eastern tradition. And mukatarisa historically, senge pakaitika inonzi Cold War. Nyika idzi dzaiva at opposite sides of the Cold War because China yaifollowa system inonzi communism, America ichifollowa system inonzi capitalism.
Senyanji mune zvekudzidzana nekufambidzana pakati penyika dzakasiyana siyana. Munofungei inokufambidzana kweAmerica neChina pari zvino?
Mazuva ano China ne United States ma diplomatic relations avo ari strained panyaya yekuti President Trump vakaita political campaign yavo on an anti-China platform nekuti mabasa akawanda emuAmerica aimuvwa kuenda kuChina. Saka zvakaita kuti vanhu vakawanda vari muno muAmerica vasupporte President Trump. Pari zvino marelations ari strained futi nenyaya yecoronavirus, nyaya yekuti yakatangira kuChina, and also pane maallegations ari kuWashington ekuti pane inonzi economic espionage yekuti hapana trust iri kuitika patrade dzenyika mbiri idzodzidzi.
Tinoona sekutaura kwamaita kuti ukama pakati penyika mbiri idzi hunopinduka pinduka nguva dzose. Munofunga kuti nyika idzi dzichambozosvika pakuwirirana zvakasimba here?
America neChina inyika mbiri dzinodyidzana economically. Zviri inevitable kuti vachakooperate nekuti they are the largest trading partners in the world.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekudzidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vari parunhare kuCalifornia neStudio 7. Ndiko kambo kanobva kumuchakabvu Leonard Dembo. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri 2512. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoshora hurumende dzichiti haina kugara yataurira vanhu chokwadi pamusoro pecoronavirus kubva pekutanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.